Manerako nakamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Nguva dzava 7 p.m. tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voumba komisheni yokuongorora kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto muHarare kutanga kwemwedzi.
Atiri munanda kuseri kwakona asati anzwa kuno kwakona. Vangatigadzirisei nyaya yedambudziko riri munyika rebopoto nembonga mbonga riripo rekurohana kunoita vanhu kana kurohwa kunoitwa vanhu.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti pari zvino havana urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira pamusika wekushambadzira zvinhu kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kuti nyika ifambire mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuvandudza zvinhu zvakawanda kuunza utongo hwejekerere. VaChamisa vanoti pari zvino havana urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Nhaurirano dzinodikwa kwete mumanewspaper, kwete pazvionioni zvemafoni kana mutambambozha dzinenge dzichiitwa muumetura hunyanzvi hwemazuva. Tinoda kuti mashoko akadai kana aripo ekuti vamunangagwa vanoona sezvakakosha kuti vanzwe maone vedu, tichivaudzawo patiri kupokana navo nenyaya yesarudzo. Patiri kuti isi takahwina, takakundawo zvine mutsindo, totichitenda vanhu vemuZimbabwe nekuvhota kune udzamu, kune mutsindo. Pane zvatisiri kufara nazvo zvekuti sarudzo dzakazenge dzaakutaurwa dzisingawirirani nemavhotero akaita vanhu. Kekutanga kechipiri, vanhu vakanga vakuzvambaradzwa. Pava nekodzero dzevanhu dzakukanganiswa kuti vanhu vakavhota murunyararo vakurohwa vachizi makavhotera papi uye makavhoterei pamakavhota. Izvozvo hatizvifariri nekuti zvine dambudziko ende zvinokanganisa mafambiro atinofanira kuita. Saka chinhu chinoda kugadziriswa, chinhu choda kuti chinge chichiongororwa kwatiri kuenda kuti toita sei kupedza dambudziko regakava. Gakava maererano nemabudiro akaitwa saro dzekuti zvakabuda kuvanhu haizvo zvakataurwa. Negakava maererano zvakaitwa kuti zvakataurwa zvakazonoonekwa zvichivandudzwa nedare rezvebumbiro remutemo Constitutional Court, zvinova zvakagununisa vanhu vakawanda nekuti maitikiro azvakaita haana kufadza munhu wese nekuti panga pasina mutongi gava maenzanisi. Inova nyaya yatakataura pachena kuti isu hatina kufara nemaendero ezvinhu. Saka izvozvo zvinhu zvinoda kugadziriswa, zvinhu zvatina sei zvinofanira kuvandudzwa.
Takanzwawo vamatema danda vachitaura nebepa nhaure Daily News kuti vari kudaiwo kuti mutaurirane mupinde imimi vaChamisa muhurumende yemubatanidzwa, asi vachiti munofanira kutenda kuti vamunangagwa ndo vakakunda musarudzo idzi.
Hongu, mashoko akadaro anogona kutaurwa zvavo. Chokutanga, vamatema danda havasi mutauriri wavamunangagwa. Chechipiri, vamatema danda havagoni kuti vataure mashoko akadaro nekuti vanoziva kuti zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti takakunda zvine mutsindo. Ndosaka muchiona pakazenge paita nyaya yegakava nekuti vakakonzerwa nekutaura zvinhu zvakanga zvisina kunge zvaitika, uye pakakonzerwa nenyaya yokuti pane kusanzwisana maererano nemafambiro azvakaita. Saka hatiti kuramba tine gakava iroro nekuti kwataa kuda kuenda vanhu ngavachionesana kuti kana taita gakava tobuda sei mugakava. kana taita dambudziko rakadai tobuda mudambudziko iri sei isu maonero yedu ndeyekuti kuti tibude mudambudziko tinofanira kutaurirana nenyaya yekuti kana pakaitika zvakaitika zvakaitika sei tochimirirana tofamba mberi nechokwadi kwete kuti tibve tati ngatigovane mbudzi dzatakambobirana hazvizobude zvakanaka saka izvozvo izvo ndoshoko ratinaro togadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika vanhu vorarama upenyu huri nani taurirana kuti tofamba sei togadzirisa nyaya dzesarudzo kuti hadzisafanize kuzoita mangange akadai vana zeki vanopira sarudzo ava toputa mabhodha akadaro tova nezeki ine ruchiremerera ine vanhu vane ruremekedzo kubva kuruzhinji rwevanhu nekuti zeki iri paya yakaratidza kuti ine maburi pamabatiro ayo yakaratidza kuti ine mateya pamafambiro ayo yakaratidza kuti aiwa isefa inovhinza yekuti haigoni kudigirwa mvura kana kutakurirwa mvura yenyika saka izvozvo zvinoita kuti tisandure zvinhu kuzeki tosandura zvinhu pamafambiro esarudzo kuitira kuti munhu aone kukodzera kwokuvhota nekuti hakuna munhu anoda kodzero dzisina kukodzera zvekuti kana wavhota haoni zvazvinoreva kana zvazviite musiyano ndonyati kuti ngatigadzirise iyoyo pakutaurirana tisazoona zvevanhu vachirohwa tisazoona vanhu vachimbunyikidzwa sezvatakaona mumaruva kuti munhu anonzi iwagoni kuvhota unofanira kumanikidzwa munhu anonzi sabhuku uya nevanhu vako kuita kunge mombe dziri kupinda mudhibhi izvozvo kuratidza kuti vanhu vachiri kubatwa chibharo mumaruva vanhu havafaniri kuvhundusirwa vanhu havafaniri kutengwa nechikafu kana kutengwa nemasezi sehove dzinokandirwa wemisi kuti dzikwanise kubudiswa mumvura
vamwe vari kuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panofanira kuitwa hurumende mubatanidzwa makasununguka here kupinda muhurumende mubatanidzwa
hati kwese kwamari kuenda uko musada kumedza kusenga kuchada hatidi munhu anoda kuseri kwakoni asati anzwa kuno kwakoni vangatigadzirisei nyaya yedambudziko riri munyika rebopoto nembonga mbonga riripo rekurohana kunoita vanhu kana kurohwa kunoitwa vanhu yekuti netine freedom of expression asi hakuna freedom after expression
avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura parunhare vari kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichitevera kutoreswa mhiko kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, nyika yamirira kudomwa nekugadzwa kwevatevedzeri vavo uye makurukota emapazi akasiyana-siyana muhurumende. Mashoko atiri kutambira kuno anoti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanogona kutoreswa mhiko mangwana, mutungamiri wenyika vasati vaenda kuChina. Mubvunzo mukuru ndewekuti kune makurukota here anoshanda asati agadzwa uye vatevedzeri vemutungamiri venyika vanoramba varipo pazvigaro here kana kuti vanomirira kudomwa patsva vozotanga basa zviri pamutemo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nemitemo dzinoti pane zvinotarisirwa kuti zviitwe pabumbiro remutemo wenyika. Gweta vari munyori wezvemutemo muZANU PF vaPaul Mangwana vanoti pari zvino hurumende inongori nemutungamiriri mumwe chete anovava Munangagwa kusvika vagadza vatevedzeri vavo nemakurukota sezviri pamutemo. Mukuru wesangano reElection Resource Center vatendai Chimini vaudzawo Studio 7 kuti vari kutoshamisikawo nemakurukota anonzi ari kutoita basa rehurumende sezvo makurukota nevatevedzeri vemukuru wenyika vanomira basa musi unogadzwa mutungamiri wenyika mutsva. Vati vanyori mumapazi ehurumende ndivo vanofanirwa kufanobata matomu kusvika pagadzwa makurukota nemutungamiri wenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga kuti tinzwewo mafungiro avo.
Pamutemo chaipo iko zvino president venyika zvavagadzwa zviri pamutemo havana vatevedzeri vavo uyezve havana makurukota ecabinet nekuti vaivapo havakwanise kupinda mukati mechikamu chino ichi chavasina kugadzwa zviri pamutemo. Iko zvino zvaifanira kuitwa ndezvekuti mumaministri akasiyana siyana mapermanent secretary ndo vanenge vakafanira kubata matomu zvakamirira kugadzwa zviri pamutemo kwemakurukota maministers.
Kwanga kuchitori nemusangano mukuru wavachinamasa negurukota rezvemari rekuJerimani zvinozofamba sei kana zvichidaro?
Hazvisi izvo varikukanganisa, nekuti pamutemo vanofanira kuti vatange vagadzwa zvakanaka. Ndo zviripo izvi. Zvinhu zvavari kuita izvi handizivi kuti vanobatsira vanotanga mazano nezvemutemo kuna vamunangirwa vari kutadza here kuvataurira kuti vanhu ngavarege kukasira kumhanya mberi vasati vapiwa masimba zvizere. Nekuti zvose zviri kuitwa izvi zvinogona kuzonzi zvibiswe, zviiswe parutivi kana paine vanogunun'una vanoziva zvemutemo votaura kuti aiwa ka izvi zvakaitwa nemunhu anga asina simba raainaro.
Vanopiwa here mwaka wavanosungirwa kuti izvi vanofanirwa kunge vazviita kusvika panguva yakati, kana kuti vanongosiyiwa havo pavazviitira ndipapo?
Vanofanira kuti vazviite nekukasika, asi tinofanira kugamuchirawo kuti nyaya yekugadza makurukota enyika nevatevedzeri inyaya inenge yakati reme, nekuti zvichida pane vanhu vakawanda vanenge vachifanira kuti vagunzwe, vapiwewo mukana wekutaurawo. Tine vamwewo vakuru vakuru vari kudivi rinopikisa vana vachamisa nevamwe vanozvichida vangada kubvunzwa kuti vangakwanawo papa.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica, vaDehwa Mavhinga vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaumba komisheni ichaongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu vatanhatu vakafa muHarare uye vamwe vakawanda vachikuvadzwa. Mauto ndiwo anonzi akapfuura vanhu ava mushure mekuratidzira kwakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu, vamwe vanhu vachiti vainge vasiri kufara nekunonoka kubuda kwekuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika nesangano reZEC. Nyaya iyi taitumirwa naPatricia Mudadigwa, asi taiverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma makomishina manomwe kuti aongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaHalema Monsante ndivo vanenge vari sachigaro wekomishini iyi. Vamwe vadomwa vanosanganisa vaRodney Dixon, Queen's Counsel vekuUnited Kingdom, Chief Emeka Anyouku vaimbova munyori muCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbotungamirira mauto kuTanzania General Davis Mwamunyange. Zvizvarwa zvemuno zviri mukomishini iyi zvinoti muzvinafundo vari nhengo yeZANU-PF Charity Manyeruke, muzvinafundo Lovemore Maduku mutungamiri webato reNCA uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, uye amai Vimbai Nyemba vaimbove mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe. Vamunangagwa vabvudza vatori venhau muHarare nhasi kuti komisheni iyi ichatsvagurudza nekuongorora kuti ndivanani vakakonzera mhirizhonga. Vamunangagwa vatiwo komisheni iyi ichatarisawo kuti chii chakaitwa nemapurisa uye zvii zvakazoitika kuti masoja apindire pamhirizhonga iyi, uye kuti maitiro avo ange akakodzera here pane zvakaitika.
In fulfillment of what I have earlier on undertaken to do in order to address the matter in a transparent manner and in the public interest, I have appointed a 7-member commission to inquire into the post-election violence of the 1st of August 2018. The commission is made up of local, regional, and international members. We have been appointed in terms of the Commission of Inquiry Act, Chapter 10:07. The terms of reference for the Commission are as follows. A. To inquire into the circumstances leading to the 1st of August 2018 post-election violence. B. To identify the actors and their leaders, their motive and strategies employed in the process. C, to inquire into the intervention by the Zimbabwe Republic Police in the maintenance of law and order. D, to investigate the circumstances which necessitated the involvement of the military in assisting in the maintenance of law and order. E, to consider whether the degree of force used was appropriate.
Sekuvimbisa kwandakaita mhuri yeZimbabwe, ndaumba commission ichaongorora mhirizhonga yakaitika muHarare mukutanga kwemwedzi uno. Ndasarudza vanhu kubva kunze kwenyika nevamwe vemunyika kuti vaite ongororo iyi. Vanhu ava vachaongorora kuti chii chakaitika chakazoita kuti papedzisire paita mhirizhonga iyoyi. Vachatarisawo kuti vanhu vairatidzira ava zvaifamba sei uye kutiwo chisimba chakazoshandiswa ipapa changa chakakodzera here.
Vamunangagwa vati commission iyi inofanirwa kuvataurira zvainenge yawana mumushure memwedzi mitatu kubva pavanenge vagadzwa zviri pamutemo. Vamunangagwa vati vachadzoka vachigadza makomishina aya vabva kumusangano kuChina.
Tinotenda kuna Patricia Mudadigwa atipa nyaya yaverengwa natanonoka wande. Tichiri panyaya imwe chete iyoyi, Blessing Zulu we Studio 7 abatawo mukuru wesangano reInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu.
Chandingataura ndechekuti nyaya yacho yaifanira kuongororwa for sure, asi haisi nyaya yaifanira kunga ine wanhu wane huwandu neuremu watiri kuona pamapepa. Inyaya diki diki yekuti musoja akabaya vanhu macivilians vanga vasina pfuti and akavauraya. Saingodiwa izvi kuti musoja iye angosungwe otongwa nyaya yake nyaya yacho yotopera. So zvekuseta zvemacommission zvine vanhu vakawandisisa izvi zvinenge pane chinangwa chimwe china president vedu chisiri chekuti mhosva yemusoja inge ichibuda pachena.
Tichitarisa pabumbiro remutemo, mauto anozoenda zvaita sei chaizvo kuti vachizonzi vaende kunodzivira runyararo munyika?
Kazhinji kazhinji komanda weamy, komanda in chief iye president ndiye anofanira kunge ari munhu anokonsultwa kuti takuda kushandisa mauto mukudzivirira nyika. So izvi zvinoratidza kuti kana iye president achiti about commission inge ichitarisa kuti masoja akashandisa sei, anogona kunga iye ari achiti nandisina kubvunzwa nevanhu vemasoja kuti tipinza masoja here kana kuti kwete. Asi imwe time inogona kunga iri yekuti mapurisa akafunga kuti basa ravo ravari kuita vakukurirwa simba nevanhu vanogona kukumbira kuti ami inge ichibatsira. And izvi ndo zvinenge zviri kundo zvakaitwa, asi vanhu ava vanhu macivilians vanga vasina pfuti, vanga vasikurwisa masoja kana kuti mapurisa nezvombo. Saka vanhu vanga vasinofanira kuurayiwa. And in fact mifananidzo yatakaona nevideo inoratidza kuti pane musoja one akanyatsa kuita zvekukotama kuti anyatse kupfuura macivilians akazotoguma akumiswa nevamwe wake. Iye ndiye munhu aingofanira kungosungwa otongwa, and then kana pane munhu angamutuma kuti auraye vanhu ndiye munhu aifanira kuzotongwawo iyeye. Pane kuseta commission ichadya mari yakawandisisa panyaya yandofunga kuti nyaya diki diki.
Mukuru wesangano reInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vange vari parunare kuJohannesburg.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemudunhu reArizona kumavirira kweAmerica vari kuenda kunoonekana naSenator wavo vaJohn McCain avo vakashaya nemugovera. Mutumbi wavo uchange uri mudare redunhu iri reArizona State Capital muPhoenix. VaMcCain vakamirira Arizona kwemakore makumi matatu uye vari kutarisira kuradzikwa nemusi wesvondo kumarinda emauto eNaval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Vange vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Mauto emubatanidzwa weAfrican Union Mission in Somalia, AMISOM, anoti ave kudzorera nhandare yeMogadishu Stadium kuhurumende kuti itange kuita zvekare zvemitambo. Nhandare iyi yakatorwa nemauto aya kubva kune vanopfurikidza mwero veAl Shabab avo vange voishandisa kudzidzisa mauto avo zvechiuto. Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwakatanga nezuro muHarare, vanoronga shawa vachikurudzira veruzhinji kupinda muchitwo ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezvekurima nemabhizimisi kuHarare Agricultural Show muHarare nhasi, mumiriri wefao muZimbabwe vaPatrick Komava vati gohwo rezvirimwa nezvipfuyo munyika riri pasi chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seZambia neSouth Africa. Vatiwo mabasa ekurima ari kudzikira munyika kubva muna 1985 kusvika muna 2014 uye ange ari kukwira mune dzimwe nyika dzemudunhu. VaKomava vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise matambudziko anosangana nevarimi munyika akaita sekushaya mari yekutenga zvavanoda pabasa ravo, kushaya mari yezvikwereti nenyaya yekuti vanokwanisa kubviswa panguva ipi zvayo paminda yavo pamwe nekushaya misika nemitengo yakanaka. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati kunyange hazvo hurumende iri kuedzana pose painogona napo kubatsira varimi, mari yekuvabatsira haisi kukwana uye vakurudzira mabhanga nemakambani akazvimirira kuti atsigire varimi pamabasa avo.
Ndinoziva kuti makambani akawanda ari kuedza kubatsira varimi, asi dambudziko nderemutengo wemari uri pamusoro-soro. Ndinokumbira mabhanga nemakambani ezvemari kuti atarisise nyaya iyi kuitira kuti varimi vese vakwanise kukwereta mari.
Vachiwenga vatiwo kana vanenge vapiwa zvikwereti zvekurima vanofanira kubhadhara zvikwereti izvi, vachiti kurima kunofanira kutorwa sebhizimisi. Vachiwenga vati vanobvumirana nemaonero efao kuti hurumende inoda kuona kuti varimi vabatsirwa nezvikwereti uye vese vanoda minda vapiwa kuti vatsigire upfumi hwenyika nekurima. Vati nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, hurumende yavo ichavandudza mabasa ekudiridzira kuti nyika isaite nzara. Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vanyorese kuti vawane rubatsiro rwembeu nefotireza pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme. Vatiwo chirongwa cheCommand Agriculture icho chakaparurwa muna 2016 chiri kubudirira zvikuru zvekuti nyika ichatenga chibage kunze sezvo yave nechibage chakakwana. Asi nezuro sangano remaAmerica rinoona nezvemamiriro rezvekudya nekurima Refuse Net rinoti vanhu vakawanda muZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa nekushomeka kwezvekudya. Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vatiwo vanobvumirana nefao kuti varimi vanofanira kutsigirwa zvakasimba nehurumende.
Kutadza kukohwa kwere varikuita kumakazhinji kuri kukonzerwa chokutanga nokusawana mari yakakwana yekutenga zvinoda kuitwa mumunda imomo. Zvingava like chikafu chembeu fertilizer nekuti mari yacho ishoma, munotenga fertilizer shoma, mukohwo dzikira.
Vatiwo madhumeni anofanira kupiwa zvikwanisiro kuti akwanise kufamba matunhu ese achidzidzisa varimi pamwe nekuona kuti vari kuita basa ravo nemazvo here. Nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti Zimbabwe yakatarisana nenzara sezvo ichawana mvura shoma mumwaka unotevera, asi vachabikwa vanoti vakagadzirira uye vave kutoudza nhengo dzesangano ravo kuti dzirime zvirimwa zvisingade mvura yakawanda.
Sotaisiwa kuti varimi vasina mvura yekudiridza sitarisa nyaya mbeu dzinokumidza kuibva, nyanya dzechibagezi dzinokumidza kuibva. Vanokwanisa vaya vaya mbeu dzedu dzakasikwa namusvika wani dzichidzi ndedzenzvimbo dzakaita sedzinedzi muafrica kuno kwatiri kuno, zvanazviyo nemapfunde nemhunga. Zvekuti mhunga inoita neshiri, asi mapfunde ngatirimei mapfunde hatoti masmogeni pachirungaya nokuti vayo anomiramira nyangwe kukata drought yakadii, tinokohwa tikaona chikafu.
Varimi vari kusangana kuHarare Agricultural Show vachidzidzisana pamwe nekuziya nzira dzekuvandudza nekusimudzira mabasa ekurima munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichitevera sarudzo nemhirizhonga yakaitika munyika uye mushure mekugadzwa semutungamiri wenyika kwava Emmerson Mnangagwa nesvondo, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti hazvitambiri vaMnangagwa semutungamiri wavo ari pamutemo nekuti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa sarudzo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Ngonjo kuti tinzwe pane tarisiro yavo.
Iko zvino after my elections takungotarisira kuti vatungamiriri vedu vagadzirise nyika sezvo zvavakataura kuti ndizvo zvavachaita. Izvozvi vanhu vamirira kuona kuti alright muchaitei, tinoda kuonawo ikonomi yedu ichiita nani, vanhu vakuonawo mabasa, marodhi ari kugadzirwa, tinoda kuona currency yeduwo yakushanda, vanhu maATM akuitawo mari. Toita unge a truly developing nation. Takuda vanhu vangomira, tese tangomira kuti zvinhu zvitange kufamba.
Inini sechizvarwa cheZimbabwe chinogara kunze kwenyika, chii chamunoyesa mberi kuti dini chatanga kugadziriswa nehurumende?
Toda kuti hurumende yedu itange kugadzirisa mabusiness kuti zvinhu zvitange kufamba. Seinini senge vedu vanogara kunze kwenyika, tinofunga kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kuunza kuZimbabwe, tuishande tese nevari ikoko kuZimbabwe, but toda kutanga kuona maopportunity achona atanga kuvhurwa. Handiti tagline yaishandiswa kuti Zimbabwe is open for business, saka ngatichionawo mabusiness achona ari open kuti isusu tokwanisawo kuuya tichibatsirawo nekushanda nevari ikoko tibatsira kuti ikonomi yedu ifambe forward. Saka kana iri open for business ngatichiona mabusiness acho achivhurwa kuti zvinhu zvione kuenderera mberi.
Munobimba nehurumende iyi zvakadini?
Ndiyo hurumende iripo, saka toti tinovimba nawo kana takuona zvinhu zvakufamba. Izvozvi tingori tine we are hopeful kuti zvinhu zvichafamba, saka until tatanga kuona progress then maybe tozovhudzana kuti tinovimba sei navo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTexas State University St. Marcos Dr. Prisca Ngondo vari parunare kuTexas vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku izika tisenda baku VOA.